Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 5 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tatingavapiwe mareports ese zvese ishande yakabatana nekanzuru nemarepairs association. Saka ndikutarisa kuti pavachapedzwa kuverenga mapepa aya tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya chikadhirika chinicho. Chichapaza mamwe makambani, chichauraya vanhu vanenge vashanda imomo kana vari kuzvifambira.
Gakava pakati pekanzuru yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto robuda pamusangano waitwa nhasi muBulawayo.
Ndasinda wanawo mukana wekuti ndiende kunoona last maingama mazokera vari kuchitopisi. Ndandine chido zvikuru chekunoonawo vamwe vakaita sana vagumbura kana vakereke nedzimwe hama dzedu dzakasiyana-siyana.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira jeri rekuchikurubhi Maximum Prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri. Hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo bhiri rekuwandudza chimwe chikamu chemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita kupesana kukuru pakati pekanzuru yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi pamusoro pedanho rehurumende rekuda kuparadza zvivakwa zviviri zviri pagwenya remagetsi anobva mumarasha kumuguta iri. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta reBulawayo vaSolomon Mguni pamwe nevamwe vagari vemuBulawayo vabuda mumusangano wange wakadeedzwa negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi senzira yekuratidza kusafara kwavo pamusoro peurongwa hweZimbabwe Power Company ZPC hwekuda kuparadza zvivakwa zviviri zviri pagwenya remagetsi emarasha muBulawayo. ZPC inoti iri kuda kubvisa zvivakwa izvi ichiti zvinogona kudhirika zvega zvikakonzera njodzi, uye ichitiwo inoda kunatsurudza zvimwe zvivakwa zvina zviripo pamwe nekuvandudza magetsi anobva pazvivakwa izvi. Asi vamuguni vaudza Studio 7 kuti pane makakatano ari mumatare edzimhosva pamusoro pegwenya remagetsi iri. Vatiwo hakuzi kuti havadi kuti muguta muve nebudiriro, asi kuti chimwe chavanoshora ndechekuti kanzuru haina kumbobvira yaudzwa nezveurongwa uhu.
Chokuitika nechokuti tikati vakaba nokuti vakachinja matarotidzi tisingazivi. Saka ndo zvirikoti kuti ngatidzosewe ownership yedu yepower station. Hatisi kuti magetsi hatisi kuda kutaure zero. Chatora nechokuti ivo pachavo vari kuti mupongoro iyoyi kana kuti at power station iyoyi yapfuura makore anofanira kurarama. Asi tiri kuti tine nzvimbo kana land kwatikwanisa kuvapa kuti vavake power station itsva.
Maguta eBulawayo neHarare aive nemagwenya awo emagetsi, asi magwenya aya akazonzi aendeswe kukambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA. Vamwe vagari vataurawo neStudio 7 vati havadi kuti zvivakwa izvi zvidhiriswe sezvo vachizvikoshesa sezvinhu zvinobatsira kupa nhoroondo yeguta reBulawayo. Mumwe wevagari ava ndiamai Evelyn Takawira.
Tiri kuzvinzwa zviri kutaurwa neveZESA, asi ZESA haina layauti kuti ivhise zvinhu izvi zvavakaona zviriko. Ivo vakana vari pano marocha anofangwa kuteerera zvinotaurwa nesu isusu varidzi venzvimbo. Chakaitisa kudaro kuti kona sisashanda chii, ivo ndivo vakazviita kuti zvichashanda nenyakuti vanekuda kuti vaputse zvinhu zvavakaona zviriko.
Mumwe mugari vatarisai manhanise vati pane kuti zvidhiriswe zvivakwa zviviri izvi zvinogona kunatsurudzwa zvoshandiswa kukwezva vashanyi sezvinoitika kuzvivakwa zvimwe zvakadaro zviri muSoweto kuSouth Africa. Asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwezvivakwa mukambani yeZPC Vafani Mavhondo vaudza musangano uyu kuti hazvigoneki nekuti zvivakwa zvepagwenyare magetsi remubulawayo zvichiri kushandiswa kugaya magetsi uye hazvigoni kuti panzvimbo pakadaro pave panoshanyirwa neveruzhinji. Mumwe mugari va Victor Chinembiri vati hurumende ine nhoroondo yekusaita kana kupedza zvirongwa zvainenge yavimbisa, saka nekudaro havadiwo kuti zvivakwa izvi zviputswe.
Takaona government maprojects ayo ese hapana projects yavanotaura inobudirira. That's the first thing. If you look at the issue of Nasi, yava nemakore mangani vachiti we are going to complete it. Toenda pangai road and yaane makore mangani vozviwana nhasi mari kudestroy these buildings vagodzivaka after how long? We want development but we want reality to take place. And how many projects that owners zinzi mariri po US po?
Asi vachasi vaudza vagari kuti vange vauya kuzoita musangano uyu mushure mekunzwa mumapepa nhau nezvekusafara kwavo pamusoro peurongwa hweZPC pazvivakwa izvi, vachiti shuviro yavo ndeyekuti pave nekuwirirana panyaya iyi. Vachasi vabvuma kuti kambani yeZPC yakakanganisa pakusazivisa vagari zvizere pamusoro peurongwa uhu. Vabvuma kustudio 7 kuti zvange zviri pachena kuti vagari havazi kufara, asi vati chikonzero chikuru change chiri chekuti vange vasina ruzivo rwakakwana pamusoro peurongwa hweZPC. Vati vanovimba kuti vagari vachawirirana neurongwa uhu.
Vataura maonero avo vanga vasina information. Tauya neinformation ndati ngavapiwe mareports ese zvesaishande yakabatana nekanzuru nemarepairs association. Saka ndikutarisa kuti pavachapedza kuverenga mapepa aya tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya. Chikadhirika chinicho chichapaza mamwe makambani chichauraya vanhu vanenge vashanda imomo kana vari kuzvifambira. Saka ndaitira kuti tiuye tinyatsovaonesa tozoenderera kumberi.
Gwenyare magetsi emarasha remubulawayo rakavakwa pakati pemakore a1947 na1957. Mutemo wezvivakwa zvemagwenya unoti zvivakwa zvemagwenya emagetsi emhando iyi zvinokwanisa kushanda kwemakore makumi matatu zvisati zvanhadzurudzwa. Gwenya iri rakambonhadzurudzwa muna 2015. Pari zvino rinokwanisa kugaya magetsi anosvika ku30 megawatts pazuva uye ZPC inoti ine urongwa hwekuti huwandu uhu huvandudzwe kusvika pa90 megawatts. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira jeri rechikurubhi Maximum Prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri Last Mahenga Hama natungamira emadzokere. Vaviri ava vakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Vachamisa vanoti vamboita dambudziko rekurambidzwa kupinda mujeri iri kwenguva yakati kuti kusvika vachengetedzi vepajeri iri vachiti vanga vachida kutanga vapiwa mvumo nevakuru vavo. Vachamisa vanoti vazokwanisa kuonana nevarume vaviri ava pamwe nevamwe vasungwa kunyange hazvo vachiti vashushikana zvikuru kuti vabva vasina kuzokwanisawo kuona mumwe musungwa Robert Martin Gumbura uyo ari kupikawo pajeri iri. Vanoti vasungwa vachema-chema zvikuru nenyaya dzechikafu, kushayikwa kwemvura pamwe nemagariro ekuita sembeva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe Prisons and Correctional Services panyaya iyi. Ngatinzwe vachamisa vachitsanangura.
Nhasi ndawanawo mukana wekuti ndiende kunoona Last Mahenga Hama namadzokera vari kuchitokisi. Ndandine chido zvikuru chekunoonawo vamwe vakaita sana vagumbura vana vakereke nedzimwe hama dzedu dzakasiyana-siyana. Tamboita dambudziko pano neapa mukupinda. Tinova zvavanetsa kuti voita sei, ndambotorwa kwenguva yakati rebei. Zvinoita kumatu awo asindakamira ipapo achimbobvunza vakuru vavo, asi ndazopinda zvangu kunoona vakomanavo.
Saka mavaona vari sei vasungwa avo?
Ndavaona munongoziva mujere hakusumba kwakoka, uye mujere hamusi mukereke. Asi unonyatsoona kuti vari mujere zvavo, asi jere ndo rinotova mukati mavo. Saka vari kufara, asi vanongovawo nechido chekudei nyika yanaka. Ndaona kuti mustokisi imomo vazhinji varimo vane nhunha dzakawanda zvokuti jere riri kunzerenge raakutsemuka. Saka vari kutyira upenyu hwavo, tirinogona kupotera kutozongowira. sezvo riri kuonekwa rine muti uripo andiudza zvimashoko ekuti mvura ishoma vanofanira kuita 2500 mustokisi imomo asi mvura inongouya per day 10,000 liters kureva kuti mumwe nomumwe anogona kuwana 4 liters yokunwa yekugeza nekuita zvimwe zvakasiyana siyana pazuva inova mvura shoma kwazvo chikafu chine chiri chishoma sezvo muchinzwa uwandu hurimo saka ndo zvandinga ndo dzimwe nhunha dzavanga vachitaura
mune vamwewo vasungwa here vamakwanisawo kutaurawo navo kunze kwevaviri ava
kana tapindamo kavese vanenge vachikwanisa kungoona unongoona kuti nekungoti tapinda imomo isiwo kamunoziva tine mamwe mabasa eufundisi ekubata basa ramwari saka tatora mukana kuteera zviya zvinotaurwa kuna Jacobo kuti aiwa munofanira kugara muchishanyirana saka ndozvataita ipapo tikati ngatizadzisei shoko tanamata zvakanaka nanavamaenga hama nevamwe vanga varimo andazoona anonoka kuuya ndisina kuona ndevagumbura mwe wangu wabva wakagumbuka zvikuru ndaida kusangana nawo asi kungoti wongo yandandinayo yanga iri shoma sezvo ndandine zvimwe zvikamu zvandandichita kuti ndinge ndichimhanyira zvemusangano
tichionawo zvichemo zvamapihwawo nevasungwa izvi mune matanha amuchatorawo here ekuti zvisvikewo kune vari kufambisa mabasa kumajeri kuti vagadzirisewo
so kuturika denga hubatsirana zvanza zvinogezana isu hatigoni kungosiya nyaya yakangodaro tichiti ichagadzirwa nechanza chezanupf isu tiri kutoda kuti nyika inake kunyanya nyanya zvinhu zvakaita sematorongo edu torongo haifani kuva musha unonyadzisa kana kuti vanhu vaende kunoshungurudzwa tiroda kuti nyaya idzodzi dzokuti vanhu vanogara mumatorongo vasina mhosva dzavakapara inyaya toda kutogadzirisa iyo tine kwatinowanawo masimba kuparamendi kwatine masimba kwatinotaurawo kumatare ezimhosva dzemagweta kudai tinoramba tichinoshandisawo maplatforms iwo kana kuti nzvimbo idzodzo nezvinhano izvozvo kuti tivandudze kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe ungava uri musungwa une kodzero
vanga vari mutungamiri webato remdc vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare nestudio 7 hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo kana kuti government gazette bhiri remedia information bill rekuvandudza chimwe chikamu chemutemo weaccess to information and protection of privacy act chikamu chiri kuvandudzwa ndechesection 10 subsection 27 kuitira kuti chienderane nesection 62 yebumbiro remutemo yenyika chikamu chiri kuvandudzwa ichi chakanangana nekuti vatori venhau vangawanesei mashoko kubva kumapazi ehurumende nemakambani ayo mutoro wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera
munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanick mangwana vanoti bhiri iri rinoratidza pachena kuti hurumende yakazvipira kuvandudza mitemo yanga ichinzi nevanopikisa inodzosera kumashure utongi hwejekerere nemashandiro evatori venhau
bhiri ragazetwa nhasi riri kupa zvizvarwa zvezimbabwe kodzero dzokuti vaone zvinenge zvichiitika muhurumende vauye vabvunze kuti takawa kuti uko kuri kudai tipewo mapepa acho tinoti zvakamira sei kuti hurumende ive inoshanda zviri pajekerere nokuti hurumende yeruzhinji chimwe chinhu chatakaita imomo ndechekuti imwe nerimwe ministry kana department kana kuti parastatal yehurumende inofanira kunge ine anonzi information officer ndiye munhu wamunoenda kwaari kunobvunza kuti ndiri kuda kuona zvakati ndiri kuda kuziva zvakati ndiprintire zvakati ndizvione saka zvinounza transparency mumaoperative ehurumende
asi vamwe vatori venhau vanoti bhiri idzva iri harina kunyanyosiyana nezvimwe zvikamu zviri mumutemo weipa vamangwana vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro
isu tirikupa access to information maererano nesection 61 and 62 the constitution yedu kana vari kuti ipa yanga isina kuipa then zvakanaka kana vachida kuti bhiri rakaipa ngavatitaure kuti rakaipa papi
gweta vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo yekuburiswa kwemashoko vachris mike vanoti pachiini zvakawanda zvinoda kugadziriswa mubhiri iri
gwaro iri harisi kusvika chaipo chaipo patanga tichitarisira munoyeuka kuti mwedzi mishoma yapfuura tanga tiine misangano yakati wandei sevanhu vemapoka akazvimirira ega asine nechekuita nehurumende tichivapawo pfungwa dzedu pamusoro pezvinofanira kuti zvipinde mumutemo mutsva unoenderana nekufambiswa kwemashoko. Zvizhinji zvatakakurukura pamisangano iyoyo tinoona zvisimo mumutemo mutsva uyu. Mutemo mutsva uyu uri kuramba uchitaura kuti munhu awane magwaro nemashoko anofanira kuti aise chikumbiro chake mumagwaro anenge akanyatsonyorwa achitevedzera matano akatemwa pamusoro pemutemo. Izvi zvichaita kuti ndima yekuti munhu akwanise kuwana mashoko inge yakati omei, inge iri yevanhu vakadzidza vane ruzivo rwepamusoro. Saka izvi hazvibatsiri panhau yatinayo yekuti mashoko ange achikwanisa kufamba zvisina zvinhinga mupinyi zvakawanda wanda.
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru ari mupepeti mukuru wezinfect vakristinaka vanotiwo iri danho rekutanga rakanaka asi rwendo ruchiri rurefu.
Tinofara kuti first step yaitwa, second step yapo isu kuti tinge tichikorokodza vanhu kuti bhiri iroro rizondobuda wasemutemo unenge wakadzamisa nokukoshesa kusununguka kwevanoshanda mukutorwa kwenhau dzichitorerwa nhau idzi kukoshera vana veZimbabwe.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvare Patience Zirima, mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe.
Saka kunaka kwakaita mutemo uyu ndewekuti wakazvimirira wega. Risati raburitswa bill iri, nyaya dzeinformation dzakazviri pasi peIPA, saka zvinhu zvazvirimo muIPA zvazvakawandisa.
Vatori venhau nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mimwe mitemo yeZimbabwe yakaita seIPA neposa haina kusiyana zvakanyanya nemitemo yaishandiswa nehurumende yeRhodesia yakaita seLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA, Official Secrets Act, Emergency Powers Act, Censorship of Publications Order of 1965 neimwe. Asi hurumende inoti iri kuedza kuvandudza zvinhu uye inofanirawo kuona kuti vatori venhau havafukuri hapwa zvinozokanganisa nyika sematauriro avamangwana.
Izvozvo zviri kunyika dzose pasi rino. Kuamerica kwamugere ikoko kunoti unomwe murume akatiza anonzi Snowden ari kugara kuRussia ukakatiza nyaya yekungofumura kwazvina kana nomusoro wese. Kwotouya nomwe muhembe wamurume wamukadzi aronzi Chelsea Manning nenyaya iyoyo yokufumura kwazvisingafaniri kufumugwa panguva iyoyo. Hakuna hurumende isina masekreti.
Bhiri iri richaendeswa kuvanhu rozodzoswa kudare reparamende mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vaisa ruoko rwavo kuti uve mutemo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kanzuri yemauto iri kutonga muSudan yawirirana nechikwata chevatungamiri vevanhu vari kuratidzira munyika iyi kuti pave nekugovana kwemasimba mukufanira kutonga nyika iyi pasati paitwa sarudzo yekutsvaka mutungamiri wehurumende yeSudan. Hama dzevanhu vakafa mutsaona yendege Ethiopian Airlines avanosanganisira mhuri 15 dzekuKenya uye mhuri 2 dzemuEthiopia dzaramba kutambira mari inoita zana remamiriyoni emadhora yabva kukambani yeBoeing semari yekubatsira mhuri dzakarasikirwa nehama mutsaona yakaitika muna Kurume apo ndege yakagadzirwa nekambani iyi ye737 Max 8 yakadonha kunze kweguta reAddis Ababa. America yakacherechedza nezuro manheru kusvitsa kwayo makore mazana maviri nemakumi mana ane makore matatu yavana kuzvitonga. Tanonoka Wande weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu veAmerica zuro manheru pazuva rekupemberera zuva rakasununguka America. VaTrump vakarumbidza kushinga kwevanhu veAmerica vachiti kubva makoro ekurwira rusununguko kubva kuBritain kusvika nhasi ramangwana reAmerica rakatakurwa pamapfudzi evarume nevakadzi vanozvipira kudzivirira America.
The faraway king would soon learn a timeless lesson about the people.
Mambo ari kure kure achaziva nhoroondo yevanhu venyika ino yakakomborerwa zvikuru. Vanhu vemuAmerica vanofarira rusununguko rwavo uye hapana anorutora kubva kwavari.
VaTrump vakakurudzira vechidiki vachiti vane mukana wekupinda muchiuto, vachiti ibasa rinokudzikana zvikuru. Mukutaura kwavo kwese, vaTrump vakange vachirumbidza zvechiuto, vachiti deno asiri mauto paidano pasina rusununguko nekuzvitonga kuzere.
This evening we have witnessed the noble might of the warriors who continue that legacy.
Manero ano, taona simba rine mauto edu. Anochengetedza nyika yedu zvine unyanzvi. Tinofanirwa kuendera mberi senyika, tiine kubatsana kune chinangwa. Tikaramba tiri pachokwadi, tikaramba tichirangarira munhoroendo yedu, tikaramba tichirwira remangwana rakanaka, hapana chatinotadza kuita sevanhu
vemuAmerica.
VaTrump vakarombidza America vachiti hapana nyika yakaita seAmerica. Vakaudza vanhu kuti vese vana venyika huru uye vese vane chinangwa chimwe chete.
As we gather this evening,
apo takaungana manheru ano, tiri mukati memafaro ekuti chose tine nhaka imwe chete. Tiri pamwe chete sevanhu vane nhoroondo yenyika yeAmerica. Uyu munongedzo wenyika ine vanhu vanoita zvavanoziva, uye zvavanoziva zviri
zvechokwadi. And what they know is true.
VaTrump vakati vanhu veAmerica havambofa vakakanganwa kuti ramangwana nderavo uye kuti vanhu vamwe chete vari kuda kuita chinhu chimwe chete.
Because we will never forget.
Hatife takakanganwa kuti tiri vanhu veAmerica uye ramangwana nderedu.
Mhemberero idzi dzakaredzwe kutangawo apo mauto eAmerica akafora achiratidza zvombo zvavo kuvanhu. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande.
Nemari yemabond kana maRTGS vachiti vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukutenga nekutengeserana munyika, vamwe vanoshandisa zvivakwa zvavanorenda vanoti vari kunzi vabhadhare nemari yekuAmerica nevaridzi vezvivakwa izvi. Mumwe vari kuti vari kumanikidzwa kubhadhara nemari yekuAmerica. Amaitisi moyo vanotengesa hembe dzevarume pachivakwa chava Amakani icho vanorenda mwedzi wega wega. Asa amai moyo vati havasi kuzobhadhara rendi nemari yekuAmerica sezvinodiwa nemutemo, uye vati hakuna kwavanowana mari yekunze.
Tikuda kubhadhara isu tinongobhadhara iye sitinoda seiko, iwe nhingirikiri hurumende ichiti tiri iye takubhadhara zvinhu zvese zvakubhadharwa nemabhondi. Muno munyika munogadzirwa $ here muno, asi hatisi kutaura isu.
Amai moyo vatiwo vakani vari kuramba vakatsika madziro vachiti vasingagone kuvapa mari yekuAmerica vatsvake kumwe kwekutengesera.
Tinoda kuzotsvagawo vanotibetsera kuti tibhadhare nhengekere bhondi.
Asi vakani varamba kuti vave kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica, kunyange hazvo vose vanoshandira zvivakwa zvavo vati chokwadi kuti vakani vari kuramba kubhadharwa nemabhondi. Munyori mubazi rezvematunhu nekuwaniswa kwedzimba munyika vaGeorge Magosongwe vati varidzi vezvivakwa vanofanirwa kutevedzera mutemo, uye vanokurudzira vose vari kumanikidzwa kubhadhara rendi nemari yekuAmerica kuti vamhanhare nyaya idzi kumapurisa. Hatina kukwanisa kunzwa kumapurisa kuti kune vanhu vakawanda zvakadii vasungwa nepamusana pekutyora mutemo unorambidza kushandiswa kwemari yekunze mukutengeserana muZimbabwe. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi, uye vari chipanga mazano musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanhu vanoda mari yekuAmerica senzira yekuchengetedza uremu hwemari yavo, sezvo mari yemunyika iri kupedzwa simba nekukwira kwemitengo yezvinhu nguva dzose.
Handingi zviri kunyanya kukonzereswa nekuti kukwira kwezvinhu muZimbabwe, munoziva inflation yapa 100%, kwaderedza simba yemari yemuno. Nokuti kana zvinhu zvichingokwira zvinoreva kuti value yemari yecurrency yedu inge ichiderera. Vendo hurumende yakatsika mutemo wekuti maZim dollar ndo ega aaligal tender muZimbabwe, asi vamwe vachiri kurizista, nenyaya yekungoti value is dollar iri kuderera in terms of real value nenya inflation yange yanyanya kukwira stona kawanda wachiri kutora ma US dollars is a store of value nekuti waine ma zim dollar au kwa nukua chengeta yoita store of value nekuti nenya kuti simba riri kupedzwa ne inflation ndo saka kawanda wachiri kuramba kugashira ma zim dollar even though zvisiri pamutemo.
Studio 7 aida kukwanisa kunzwa kuti kune vemabhizinesi vakawanda zvakadii munyika vari kutyora mutemo vachida kubhadharwa nemadhora ekuamerica, asi sangano reVeritas rinoti kutengeserana nemari yekuamerica hazvityore mutemo wenyika sezvo zvakaitwa nehurumende zvekuunza mutemo westatutary instrument 142 of 2019 zvakaitwa nenzira inotyora mitemo. Kutaura kuno gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaGodfrey Mpanga vari kupikisa mutemo uyu kumatare dzemhosva yepamusoro vachiti zvakaitwa nehurumende hazvisi pamutemo. Veritas inoti inowirirana nemaonero ava Mapanga panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri tsvina nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzemitsengo nyanya yechikafu. Tamboona vamwe vachikanda mapicture pa social media vachiti ivo zvimwe kana kuti hatingatai maprize ezvinhu zvimwe anenge ari kudzika. Tukutarisa zvakare kuti vasikana vanotamba ivo bhora remaoko renetball vakakwanisa kusumuka munyika nezuro veda James vakanaka ivo kuLiverpool. Hatida kuona kuti pane zvichabuda here ikoko.
Mukutaura natapiwa biriki South Africa nasango kupa good life nevasikana vakuenda kutamba netball. Takavaona vachitamba magames avo kuno kuPretoria 3 weeks ago vakatamba zvakadadisa chaizvo. Zvekuti ndakatoshamisika takati tine vakadzi vanogona netball kudai. Nhasi tongoti ndongovawisha good luck kwavaenda ikoko nekuuk kwavaenda uko vanyatsotamba vakasununguka vasafunga zvimwe zvese vanyatsotamba vasununguka.
Ngaitiende kuna vakagura badza. Halo,
yes, ndinovhula zvakadii?
Tiri wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndiwohamben gemin uri nani chaizvo mine kuvadii kwamuriko kuamerica. Ya vasikana vari kuda kubibva kuvantu vashuro rombo rakanaka kuti dai vabudirirawo vasimudzira nyika yedu mureza pamusoro. Uye ndongoziva kuti zvikuru sei dai vakwanisa kuti vasikana vacho pavanogara uye even mapurisations avo ari vakanaka.
Ndinoshuro ndiri kubulawayo Zimbabwe.
Kwakadii kubulawayo uko?
Nawayo zvako mazuva ano tingati tingori pa confusion chai chai nokuti kubva zvaiswa monetary policy nyowani iyoyi hatisati anyatsokuona kuti zvai zviri kuenda nekupi zviri kubva nekupi zvichiita sei.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa bhiri remutemo mutsva unobata mashandiro evatori venhau. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gakava pakati pekanzuro yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto robuda pamusangano waitwa nhasi muguta iri. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira jeri rechikurubhi Maximum Prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina nitungamiri Nkomo.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zinhlanu kuNtulikazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umthetho okhangelele ukuthi unike abantu amalungelo abawathola ku-section 62 we-constitution yeZimbabwe. I-section leyi ikhuluma ngelungelo loku-accessa i-information yesilungu, e-access to information.
Uhulumende wethule umthetho we-Freedom of Information Bill okhangelelwe ukunikeza uZulu amalungelo okuthi athole ulwazi lemibiko ngokukhululekileyo.
Amagesi siyawafuna. Okwenza abantu bakhulume kanje kobulawayo kungenxa yama-past experiences osokuthi kwenziwa izinto kuthiwa kuza kwenziwa inqubela phambili, kudilizwe izinto kungasabonakali inqubela phambili. Kanti kuzodilizwa kuphela, thina sifuna ukuthi izinto zizakale zilete izithelo phakathi kwabantu.
Umeya wedolobho lakobulawayo lamakhansili baphume bethukuthele emhlanganweni obuqoqwe yiZesa phezu kwemiphotshongo iZesa ethi imele idilizwe. Kuwoza Fridays lomculi wesifazana osakhulayo uBusi Moyo odume ngegama lokuthi ngumasikandikazi ehamba leqembu lakhe ele intombi zesibane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamhlanje uhulumende wethule inguquko esifakwe emthethweni we-Freedom of Information Bill okhangelelwe ukunikeza uZulu amalungelo okuthi athole ulwazi lemibiko ephathelane lempilo yakhe ngokukhululekileyo kuloba yiluphi ugatsha lukahulumende kumbe inkampani. Kubika uGibson Bebe.
Umthetho lo ngomunye wemithetho ebilolongwa ukuze ikhulule imigoqo ekhona evimba ukuhanjiswa lokwethula kwemibiko lezindaba ngokukhululekileyo elizweni ngemva kokwesulwa kwemithetho enjenge-IPA le-POSA ebencindezela amalungelo kaZulu wokuthola umbiko lolwazi oluqakathekileyo empilweni yakhe. Lokhu kutsho ukuba uZulu sengenelisa ukuthola ulwazi lemibiko ephathelene lenhlalakahle yakhe okugoqela indlela amankampani kahulumende asebenza ngayo kumbe asebenzisa imali kaZulu ngayo. Umnumzana Guda Hobe wenhlanganiso elawula ukwethula kwemibiko ngokukhululekileyo eMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, wamukele ngenjabulo lomthetho.
Umthetho okhangelele ukuthi unike abantu amalungelo abawathola ku-section 62 we-constitution yeZimbabwe. I-section leyi ikhuluma ngelungelo loku-accessa i-information yesilungu, e-access to information. Information ekhangelelweyo umthetho imayelana le-information abantu abayidingayo ukuthi bekholise amalungelo abo aku-constitution.
Uhobe uphinde wathi loba lomthetho ubunjwe kuhle, uhlupho yikuthi uhulumende akenzi lutho ukujezisa abephula imithetho enje eveza imikhuba yenkohlakalo kungatsha zakhe nakumakampani akhe. Olwela amalungelo okuthola indlovu wenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, uthi laloba bemukele ngenjabulo lomthetho, uhulumende kuzamele abone ukuthi ulinganiswa leminye ekusisekelo sombuso welizwe ukuze kungabi lokuxabana kwale mithetho.
Okukhangeleleyo yikuthi i-Freedom of Information Bill leyi ikhuthaze njalo iprotekthe amalungelo kaZulu lawo wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akwanise ukuthi athole information aphinda kwanse futhi ukushiya information le kungela kunindezila sikhangelele ukuthi i-freedom of information bill ibe ihambelana lesisekelo sombuso wezwe esingathi i-constitution sikhangelele futhi ukuthi ihambelane lama regional and international instruments asayinwa nguhulumende e-Africa and labo international community akhangelane lezinto ze-freedom of information kumele ukuthi i-bill le ekhitshwe i-government ihambelane lesithi i-democratic best practice
lo mthetho uthi nxa umuntu engacela ulwazi lwembiko ayifunayo emahhovisini kahulumende ufanele ayethola phakathi kwensuku ezimbili kodwa nxa lolu lwazi lungatholakalanga leyo ngatsha ilakho ukuphiwa insuku ezilithumi lane 14 days ukuthi yethule lolo lwazi kodwa abanye abafana lonkosazana Hlengwe Moyo ongomunye wabatsha uthi abantu bayesaba ukuya emahhofisini la ukuyathola lolo lwazi
umthetho lo we-freedom of information bill ngibone ngani awusoze usebenze kahle ngoba khona vele isibindi sokuthi umuntu ayebuzisisa lokho afuna ukukuzwisisa emahhofisini nalawo amakhulu aphezulu uyabe engelaso njalo akalaqiniso elokuthi khonkhona engaphiwa lokho afuna ukuba kwazi ngakho yini njalo ukuthi uzaba protected yini nxa kuyukuthi engathola i-information leyo kumbe nxa efuna ukubuzisisa ukuthi ezwisise ngcono ngebill yakhona
umthetho lo owe-Freedom of Information Act wethulwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo emizameni yokuthuthukisa indlela zokuthola kanye lokuhanjiswa kwemibiko lapho akhangelelwe ukuthukulula amagagasi abe sesipha imvumo yokusungulwa kwemisakazi yezabelweni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe
wokuhlaziya udaba lwe-Freedom of Information Bill lolu usithandekile Mhlanga we-Studio 7 oxoxelo mnumzana Njabulo Ncube okhuluma emele inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe
I'm representing Media Alliance of Zimbabwe koqela iZimbabwe Union of Journalists Media Monitors the Media Institute of Southern Africa Voluntary Media Council Media Center le Zimbabwe National Editors Forum le Gender Media Connect kina si ngakuthiwa disappointed ngokuthi sibe lakho ukuthi sihlangane labo abantu begovernment ukuthi sikhulumisane ukuthi sina esikufunayo emthethweni lo womuntu obuyayo yilokhu lalokho kodwa ukukhanya ukuthi khona iayipa le ephumileyo bayibisele bachintsha nje amabala akulalutho olutshintshileyo izinto esizikhulumileyo sikhulumisana labo siyabhala sikhangelana sikhulumisana stakeholders okwama-stakeholders abakuthathanga bafake oko kwabo abavele bekuhlosile ukuthi bekufake ukuthi beqhubeke behlukuluza imthathelo ezindaba besikhangelele ukuthi kuthiwa khona iZimbabwe government entsha le-new dispensation is open for business it is closed for the media ivaliwe
ngamafitshane ungasichasela ukuthi kuyini elalifuna kube khona okungasafakwanga kulo mthetho
kuningi kakhulu wakhanya ukuthi i-IPA sasisolana layo ukuthi i-IPA sicele ukuthi khona umuntu okuthiwa yintatheli zindaba kungadingakali into eziningi ezokuthi khona ufunde ngaphi le degree enjani ngoba ukubhala ukuloba ukuloba i-news izindaba lezi akudingakali ukuthi umuntu kumele ebe eqeqetshile waze wathola imasters waze wathola i-degree balakho abazala lakho izinto ezinjani kodwa kwakhangela lolu dala umthetho okhona ukungosela into ezinjani ngalo lokho esipha amandla kuZimbabwe Media Commission eyiyo umele iregiste itatha lezindaba
ubona iphumelela yini edalele ephalamende lapho ezahluzwa khona
izaphumelela ngoba iqembu elibusayo lezalumpiyefu abalawo amandla okuthi khona ziphikise into even imbi they are whipped into line loba into imbi loba into iseyiludaka badla udaka lona lolu ngoba bakhona ngale bona bafuna izimali kuphela abalawo amalungelo abantu beZimbabwe yathi bezama sizama ukukhulumisana lawo amadoda lawo laba postcards lawo abeParliament labe iqembu elibusayo hayi kanye ngathi bona vele lokho befuna ukulandela lokho abathi ngifikwa imugaba izini kumele singathi ifay izini.
Lo ngumnumzana Njabulo Ncube okhulume emele inhlanganiso yeMedia Alliance of Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare.
Zimbabwe, the voice of America.
Umhlangano obuphakathi kukameya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mkuni umphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chance kanye lenkampani yezesa phezu kwemiphochongo ephehla amagetsi izesa ethi ifuna ukuyidiliza uphele buthumuthumu kungela kuvumelana. Umkuni waphuma kuwo ethukuthele esithi imiphochongo leni kamasipala njalo kabafuni idilizwe ngoba iluphawu oluqakathekileyo lwedolobho lakoBulawayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wakuqala phakathi kwenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company lomphathi ntambo wezamandla emililo etshiyeneyo izakhamizi zakoBulawayo amakhansila kunye losibalukhulu wedolobho unkosikazi Judith Ncube ube lokufuthelana okubangele ukuba abanye bakhalale baphume ungakapheli. Lokhu kubangelwe yikuba inkampani yeZPC iqhubekela phambili ekufuneni ukudiliza imiphongolo emibili edolobheni leli ingavumelananga lomasipala kanye lezakhamizi. Usibalukhulu wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubengazi ngohlelo lokudiliza imiphongolo emibili uveza imibono yakhe.
Mina ngiyakuthabela, we shall find our way to move forward. I think ngichasisile ukuthi bona ti program ihambe kuhle. Umhlangano lo injongo yakhona ngiyokuzokhulumisana. Currently akukaphumi kuhle, but kuzakhulunyiswana uminister uthe uzafike ofisini kaMayor ukuze kudingwe iway forward.
Umphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi uthi bazaqhubekela phambili bekhulumisana lezakhamizi lecouncil ngohlupho olukho.
Ekhona siyaphuma lapha siyabatshengisa ukuthi intime ibi njani lanento isindala izadilika ingabulala abantu kodwa singalungisa la singathola ama megawatts angu 60 into le ile capacity yokusinika 90 khathesi sinika 30 so kumele sikulungise ukwenzela ukuthi ama industry bonala wasebhodeli ama towers la athole ipower.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association umnumzana Winos Dube uthi uBulawayo kavumelani lokudilizwa kwemiphongolo emibili.
Abantu koBulawayo njana kuphumile kuphuma egcekeni abantu kabakuvuma ukuthi imphongolo idilizwe kungenxa yokuthi abantu babe bengajelwanga izinto ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyini okukhona abantu besebebona ngathi izinto zabo ziphuma ukudilizwa kungaphandle kwesizathu. Thina into esiyikhalelayo sifisa kubana kube le ngqubela phambili amagesi siyawafuna okwenza abantu bakhulume kanje koBulawayo kungenxa yama-past experiences osokuthi kwenziwa izinto kuthiwa kuza kwenziwa ingqubela phambili kudilizwe izinto kungasabonakali ingqubela phambili kwasekhawu kanti kuzodilizwa kuphela thina sifuna ukuthi izinto zenzakale zilete izicelo phakathi kwabantu.
Unobhala jikelele weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Melusi Moyo uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Lokhu akusiphathi kuhle njengezakhamizi zakoBulawayo ngoba indawo le abantu bafuna ukuyidiliza insika yamasiko akithi njengabantu bakoBulawayo. So sicabanga ukuthi kabazange kube le nhlonipho bekumele babuye kithi ama-residents bazwe yini ukuthi siyafuna ukuthi bayenze lokhu abakufunayo.
Inkampani yeZPC ithi ikhangelele ukudiliza imiphongolo emibili njalo baphakathi kokudinga inkampani engayidiliza imiphongolo bethi sebefaka imitshina yakulezi insuku yokugaya amandla kagetsi. Uhlelo lwemitshina le lukhangelelwe ukuthatha iminyaka edlula emibili njalo ibhanga leIndia yilo elikhangelelwe ukuphathisa ngesikwelede samadola eMelika edlula inkulungwane ezilikhulu. UCharles uxolisile kuMeya uMguni usibalukhulu wedolobho loZulu ngokwenza kwabe-ZPC ukungaqalanga uhlelo lwabo lolu. Okwamanje iBulawayo Power Station igaya amandla kagesi angamashumi amathathu ama-megawatts njalo bakhangelele ukuthuthukisa bapheke amashumi ayisificamunwemunye. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Embikweni wakhe okunanza ilanga likazibuse welizwe lakhe izolo, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe abantu beMelika bathanda inkululeko uqobo ngakho akulamuntu ongabathathela lelo lungelo. Wethu le amazwi akhe la ephambi kwesakhiwo se-Lincoln Memorial esigodlweni seMelika. Asizweni esinye isigaba samazwi akhe.
Today, just as it did 243 years ago,
njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe leMelika isezandleni zebutho elilabo baba labomama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani ukuzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa bafuna ukuphikisana laye bazizwe belokwesaba ngenxa yokuthi besabe imilitary. And uhlale esithi emthandana labo-general labobani bani. So engqondweni yakhe kathesi namhla sitshengisa izinto azifisayo lazicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingupresident ine-different country ngase-America. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha emathani nxa ngisiye egodi kuphuma ngamasotsha nxa ngingena ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani ababukayo uthandana noPutin, uyathandana nomuntu weNorth Korea omathise amasotsha ngendlela amathise ngayo, uyathandana noPresident wePhilippines abantu abacabanga ukuthi lowo umuntu yi-dictator.
Abakubandla lamademokrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse.
Lo bekungumongameli Donald Trump weMelika embikweni wakhe okunanza ilanga likazibuse emhlaka 4 ngoNtulikazi izolo. Obehumutsha ngoGibbs Dube weStudio 7. Live Talk lamhlanje sikhangela umthetho ophathelane lokwethulwa kolwazi lezindaba owe Freedom of Information Bill. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa wethekelele ejele leChikurubhi namuhla esiyabona abasekeli bebandla lakhe ababili uLast Mayengama loTungamira eMajokere bona abatholakala belecala lokubulala ipolisa baphiwa isigwebo sokupika okweminyaka engamashumi amabili. UChamisa uke wamiswa esangweni okwesikhathi eside, abasebenza kuleli jele besadinga imvumo yokuthi angene kuziphathamandla zabo. UMnumzana Chamisa utshele iStudio 7 ukuthi ugcine ebabonile ababili laba kodwa wakhala ngokuthi umumo kawumanga kuhle emajele ngenxa yokudilika komnotho osokubangele ukusilela kokudla lezinye indingeko. Sixoxele nobhala jikelele wabasakhulayo kwe-MDC Ovelo Chamisa, umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Ithwana ngesilungu solidarity, okuyilo ke uthando ke lama-comrades ekusebenza ndawonye. Yikho ke umongameli umnumzana Nelson Chamisa ubehambe ke esigrubhi samphekezela lathi mina njengomunye wabameli labatsha kunhlanganiso kuyabona ke ama-comrades abo thwayo ase-H-Group Maximum Prison. Lapho ke okulabo comrade last labanye ama-comrades udubo olubekhona ukuthi ke abantu ke bamapolisa bafike bakhuluma be-prison services ukuthi hayi njengomuntu omkhulu kunzima ukubana thina sikuvumele ukuthi ungene, kufanele siqale siye kukhuluma labakhulu. Okuyikho esikhulumelisane labo ukuthi hayi asiboni ukuthi u-advocate Nelson Chamisa ngayaliswa ngenxa yokuthi ubuyile njengabanye bezizukulwane belizweni abalawo ilungelo lokubona ke isihlobo zabo ezibotshiweyo. Njalo kwesibili yena uligqwetha uyavunyelwa ukubana engene ke esikulubhe bona ke laba, kodwa ke into yakhona yibe yinkinga kibo laba bezimbabwe prison services abayenze uhlelo lokufona kubakhulu babo ukuze bebazise mhlawumbe bengagcina besele umsebenzi kubana livumele njani. Okuyikho esikubone usikhathaze kakhulu kubana ke ilizwe angeke thiwa likhululekile uma abantu belizwe bengavunyelwa ukubana bekwanise ukubona ke abantu emajele ngesikhathi abasifunayo ezihambelana lomthetho welizwe.
Liyaluphikisa emthethwandaba udaba lokutholakala kwabanye benu laba belecala, lilethemba yini lokuthi lungahluzwa? Udaba lwenu inkantolo ilakho ukusiguqula isinqumo sayo?
Ithemba silalo kodwa siyenza khonoku sikwazi ukubana ke kuyinkinga ukubana justice delivery system yethu emadali ekwanise ukuthi bencedise ukubana sithole ke ukuthi ama-comrades ethu akhulule, ikakhulu nxa sibona indaba yabo ukubana abantu abaphiwa icala abangelalo ukuthi babulala umuntu umpolisa bona bengayisiwa, okuyiyo indaba esifuna ukuthi iqiniswe uhanjwa sibuyele emakhoti ukuze ke bathole ke ukukhululwa kwabo njengoba bangahanti abavelacala.
Umnumzana Gift Ostalos Siziva ngunobhala jikelele wabasakhulayo kubandla le-MDC sixoxela eseHarare. Kuwoza Friday lamhlanje silentokazi uBusi Moyo odume ngegama lokuthi ngumasikandikazi ehamba leqembu lakhe le-Intombi Zesibane. Bona abahlabela bekwele South Africa, uEzra Jesus Panda uyalandisa.
Umculo kaMasikandi udume kakhulu kwelemzansi Afrika, njalo uvame ukuhlatshelwa ngabesilisa. Intombi yeZimbabwe yafika eGoli yatshaya isicathulo yathi lami ngizawucula ngenkani. Ngubusi ke lowo esilayo namhlanje.
Gama lami lokuzalwa uBusi Moyo, ngazalelwa ePlumtree endaweni okuthiwa kuBobhango. Kushuthi ngokukhula ngakhulela eLupane under induna uMabhiba, la engafunda khona iprimary yami eMachakayile, kanti isekhondari ngabe ngayifunda eVulindlela eLupaka. Ngaqala ukucula ngo-2017.
Udumile kakhulu uBusi khona leMzansi leqembu lakhe alibiza ngokuthi Intombi Zesibane.
Igama engaziwa ngalo endimeni yomculo kaMasikandi, ngaziwa ngomasikandikazi lapho engisebenza khona nentombazana ethiwa uCharity Duba engiyinhlasako lasePlumtree. Igama leqembu lami Intombi Zesibane. Futhi since ngikule ndima yomculo kaMasikandi ngisene-albhamu eyodwa engayikhupha ngonyaka 2017 enesihloko esithi Sanibonani.
ukhule ecula lasesikolweni uMamoyo. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi kungani wakhetha ukucula ingoma zikaMasikandi?
Abona kungcono ukuthi ke bangikhethe lo mculo wesintu uzokwazi ukuthi usibuyisele emasikweni akithi, ngisho mhlawumbe nabodade wethu abancane abasakhulayo nabo bazokhula beyazi ngalo mculo wesintu. Ngawuthanda kakhulu umculo kaMasikandi ngoba ke ubeyongibuyisele emasikweni akithi, beyongibuyisele emasikweni akithi thina maNdebele. Abantu bajabula kakhulu uma bezwa ukuthi sengicula, bebonga ukubana ithalenta selifezekile ngoba ngikhula bengivele ngifisa ukuba umculi.
Woza lazo maSikandikazi, yazizwa ziyavuma ziyashaya kuzwakali. Sinetwani iphosela ilizwi kubalaleli.
Ilizwi angalishela abathandi bomculo kaMasikandi okuwumculo wesintu. Ngithi mina nje azibuye emasisweni, asingalahli amasiko wethu bafowethu. Mina ngikwami umculo uyakhuthaza kakhulu ngamasiko akithi. Ngiyabonga, ngizohlala nje kumenzelo okuhle phela yiwuMasikandikazi. Bela komthwakazi. Ngiyatholakala umculo wami kini. Inamba yami ithi yona 082-202-0322.
Awu suka madoda uDabu Brook maSikandikazi obenguye esikwenzela ekuhlelo woza woza Friday kuleli viki mpela nsonto elihlekini lonke.
Intokazi yakomoyo ubusi uMasikandikazi obekuhlelo Woza Friday singayehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende wethule umthetho we-Freedom of Information Bill okhangelelwe ukupha uzulu amalungelo okuthi athole ulwazi lemibiko ngokukhululekileyo. Kwanele likhumbulele uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.